manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhura gumiguru 30, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvhota chinotanga munzvimbo dzakawanda pasina vanhu vakawanda vari kunyoresa. Utungamiri weZANU PF mudunhu reMasvingo unotisa chigaro wavo akambomiswa basa nebato vaEzra Chadzamira. Vacharamba vari pabasa ravo izvo zvoratidza kuti kukura kwemakakatano ari muZANU PF kuri kuenderera mberi. Nhengo nhatu dzeMDCT dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika kuchitungwiza masvondo maviri apfuura dzemuiswa pamberi pedare mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chakapinda muchikamu chepiri nezuro sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo richipomerwa mhosva yekusarongeka zvakanaka mukufambiswa kwechirongwa ichi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vanhu vazhinji vanoti vakanyoresa sevavhoti kubva pakatanga chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti icho chakatanga nezuro munzvimbo dzakawanda munyika. Mumwe wevo akanyoresa kuvhota muHarare West nezuro Valorence Muchenje vanoti hazvina kuvatorera nguva yakawanda kuti vange vanyoresa. Kunyange hazvo pavakanyoresa paiva nemuchina mumwe chete waishandiswa kunyoresa vanhu.
Nezuro ndakaenda kunoregister paHarlingbury. Ndakaona process yacho yanga iri fast and ndakaona kuti that process yakanaka nokuda kwokuti hapano mamwe maincidents anozoitika. Saka I feel kuti this time around is going to be fair and is going to be nice.
Asi mumwe mugari wekustrathavan muno muHarare muzvare Yolanda Machiya vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yarongeka sezvo commission iyi yakatadza kuunza michina munharaunda yavo nezuro sezvavakanga vakatarisira. Muzvare Machiya vanoti ZEC haisi kupa vanhu dzidziso yakakwana inobata nyaya dzekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Vanhu vekuno kustrathavan vanga vasina kukwanisa kuzovhura polling station but nhasi vazokwanisa kuzovhura polling station yavo and takwanisa kunyoresa kuti tikwanise kuvhota and the process yange fastwo zvanga zviri nani.
Mashoko aya atsinirwa nemunyoro anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamurisizwi zvai avo vanoti ZEC haisi kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzairi kunyoresa vanhu.
Chirongwa chekunyoresa vanhu phase 2 chakatanga nezuro maguta chakatanga zviri slow nokuti publicity yacho iri pasi. ZEC haisi kushedzera kuti vanhu vazive kuti vanhu vari kuregistera kunzvimbo dzipi kushambadza kwacho kuri pasi. Uyezve dambudziko guru ratiri kusangana naro ratatora kubva muphase 1 richipinda muphase 2 inyaya yekuti vanhu vari kushushikana kuti vawane mapepa kana kuti magwaro anoratidza kuti vanogara papi nokuti vazhinji vedu maroja, vazhinji vedu mayouth havana dzimba dziri muzita mavo uyezve mabhiro acho anenge asingauyi ari muzita mavo. So idambudziko guru ratiri kusangana naro irerero.
Sachigaro weMDCT mudunhu reMashonaland East vapini odenga vanoti mamwe madzishe nemasabhuku emudunhu ravo ari kunyora maserial number emapepa anenge apiwa vanhu pavanonyoresa kuvhota vachiti izvi zviri kunze kwemutemo uye kutyisidzira vanhu zviri pachena.
Nyaya yeregistration tanga chifungudzira kuti ichange ichifamba zvakanaka asi takuona kuti masabhuku akunyanya kushandiswa pakuintimidata vanhu. Vari kunzi ivo vanhu vamanyorera matsamba eproof of residence vanofa kuzodzokazve nekwamuri vachinyora maserial number kana vapedza kuregister kwacho. Saka tiri kuona kuti zvinhu zvakufundutsira vanhu zvakanyanya mumaruzevha.
Muzvarelo wazisivanda avo vanove nhengo yeparamende yeprofessional representation vachimirira Cholocho North vanoti kunyoreswa kwevanhu kuri kufamba zvakanaka chose kucholocho, kunyange hazvo vanhu vakawanda vasati vanyoresa sevavhoti.
Chirongwa ichi chinopera musi wa13 Mbudzi, chobva chapinda muchikamu chechitatu apo ZEC inenge yopinda mudzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, gurukota rinoona nezvekudzivirwa kwemukati menyika avo Betty Mpofu vatenda kuti vachapa vashandi veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mvumo yekuti vatorese mhiko kuvanhu vanenge vachida kunyoresa kuvhota pakati pevhiki rino. VaMpofu vaudza Studio 7 kuti izvi zvichaitwa kuburikidza neGovernment Gazette. Izvi zvinotevera chikumbiro chakaitwa nasachigaro weZEC Amairita Makarau mushure mekunge vanhu vakawanda vachema-chema kuti pavanoenda kunonyoresa kuvhota panenge pasina vanhu vanovatoresa mhiko. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro naamai Makarau pamusoro pechirongwa chekunyoresa.
Ndinoda kuti phase 2 yakaparurwa zvakanaka neZuru, asi takaona dambudziko rekuti kwakai kune nzvimbo dzakati wandei kwakanaya mvura. Saka vanhu vedu vakatadza kunyatsosvika kunzvimbo dzavo zvakakwana, asi pari nhasi vanhu vedu vese 100% vako kunzvimbo dzavo. Kune nzvimbo dzakaita seMashonaland West, Midlands, Manicaland, kune kwakanaya mvura yekuti vanhu vedu vakatadza kusvika kumaregistration centers edu vachinyura mumadhaka.
Ko iye nezuro wacho kwanga kwanyoreswawo vanhu vakawanda zvakadii?
Pakupera kwezuva kwanga kunonyoreswa vanhu vakawanda. Ndingati vanhu vakanyoreswa vanosvika 7,000 pazuva rekutanga, asi takanga tangowana vanhu vakanyoreswa ivo vachibva pavana centers mashomanene. Mazhinji haana kukwanisa kutitumira kuti vanga vanyoresa vanhu vandani. Ava vandiri kutaura ava 7,000 vakanga vabva ivo pamacenters anosvika ivo 546 out of 2,797.
Saka pachikamu chechipiri chephase 2 ichi muri kutarisira kuti munyoresewo vanhu vakawanda zvakadii?
Chikamu chechipiri tiri kutarisira kuti tichanyoresa vanhu vanodarika avo vatakanyoresa muchikamu chekutanga. And chikamu chekutanga ndoda kuyeudzidza kuti takanyoresa vanhu vanokwana kuita 1,200,000. Saka pachikamu chechipiri tinofunga kuti tichadarika nhamba iyoyo zvachose, nekuti vanhu vedu chekutanga vaane ruzivo rwekuti kune urongo huriko. Chechipiri ndechekuti kwataa kunonyoresa iye zvino kune vanhu vakawanda vanogara ikoko kudarika kwatakatanga nako, nekuti takatanga nekumapeto kusina vanhu vakawanda tichienda kune vanhu vakawanda.
Manga mambotiwo muchakumbira kuti vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kana kuti veHome Affairs vakupei mvumo yekuti vanhu vakati wandei veZEC vange vachikwanisa kutoresa mhiko, zvaamira sei?
Tisati tanyorerwa kuti tatirwa mvumo iyi neiyi, asi kuti tine zimbe yekuti tiri kupiwa mvumo iyoyo.
Sachigaro veZEC Amairita Makarau vachitaura vari paRunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Madzishe munyika mukupera kwesvondo akabuda nechisungo chekuti achatsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Mutungamiri wesangano remadzishe Ishe Fortune Charumbira vakazivisa nemugovera kumusangano wemadzishe wepagore weNational Annual Conference wakaitwa kuBulawayo kuti madzishe akawirirana muna 2014 kuti vaMugabe ndiye munhu avachatsigira musarudzo dza 2018. Ishe Charumbira vanoti hurumende yavaMugabe yakaita zvirongwa zvebudiriro zvakawanda, vachitiwo mutungamiri wenyika anoremekedza pamwe nekukoshesa madzishe. Ngatinzwe Ishe Charumbira vachitsanangura.
Madzimambo anenge achiti aiwa paumambo hwedu kana mutungamiri anenge aripo munyika adiwa navanhu kana munadiwa izvi madzimambo tinotsigira mberi. VaMugabe vakatiwa navanhu vanotiwa navanhu vakatotsigire vakare kuti ndiwo kandidati. Takachitongoti wabuda muruzhinji wakatiwa ndiye munhu watinotaura isusu, arizve munhu unogwirawo madzishe achiunza nyika, achiunza fuku vanhu, achigwavo tsika dzedu dzepasi rose kuti vanhu vatema vavachengetedze hunhu hwatinogwiravo semadzimambo. ndopatinobva ipapo.
Asika ishe charumbira vamwe vanoti madzishe hafana kunga achionekwa achirerekera kumativi ezvematongerwo enyika nokuti vanomirira vano vakasiyana siyana. Munoti
aiwa iyo kusaziva vanhu vanotaura izvozvo vane vatikazviza sutoreva.
Vanga vari mutungamiri wesangano remadzishe ishe Fortune Charumbira vari parunare nestudio 7. Asi mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti hapana chakaipa kuti ishe Charumbira vatsigire vamugabe, asi kwete kuti vabude vachiti madzishe ose anotsigira vamugabe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pakutanga tinotaura kuti madzishe haana kana kumboti vanoda vamugabe, Charumbira ndiye ati anoda vamugabe. Saka iye ega kana ane zvaari kupfuwa ngaasati madzishe ose ataura kuti anoda vamugabe. Kuziva kwedu madzishe tiri kutaura nawo siku nesikati, naivowo vari kunetseka nekushushikana nekutambura kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe. Madzishe haafanirwi kurerekera divi repolitical party ipi neipi. Vanofanirwa kutoti mapato akawanda akwikwidze ataure zvavanoda kuitira ruzhinji rweZimbabwe.
Asika vaMafume vacharumbira ndo mutungamiri wemadzishe, pavanotaura ka vanenge vakamirira madzishe ose.
Vanenge vachiti ndakamirira madzishe ese, asi inini kutaura kwandiri kuita ndikwekuti ipfungwa dzeumbimbi ndoga, ipfungwa dzinongoriwo musoro mavacharumbira.
Asi tingaona here iwo mashoko ekuti madzishe ari kutsigira vamugabe musarudzo aine chaangazoitawo kune vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika? Tichimboona mamwe matunhu madzishe chaiwo achitonzi ari pamberi munyaya dzemhirizhonga.
Zvakapera izvo. Takatarisana neregistration yemavhoti, takatarisana nezviri kuitika munyika gore rino, takatarisana maSandi Kongonya warumwa warumwa wapusa wapusa iri kuZanupefuku, wekuti vanongotukana siku nesikati, vanongoshungurudzana, hapachina kana mumwe chete anoteverera zvavanotaura.
Mutauriri webato rinopikisa rePDP vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava vanoti sachigaro wedunhu iri vaEzra Chadzamira havanonzi vakambomiswa basa nenyaya yekuita zverusarura rwemarudzi nekukonzera kusagadzikana mubato, vachiri pabasa nekuti havana kusumwa zviri pamutemo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongerwo enyika muZANU-PF vaSevia Kasukuere vakaudza bepanhaure Chronicle nemugovera kuti vainge vatumira tsamba dzinoratidza kuti vamiswa basa. Nyaya iyi inonzi iri kuratidza bata murefu bata mupfupi mubato reZANU-PF pakati pevanonzi vanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vechikwata chinonzi Team Lacoste nevamwe vari kuchikwata chinonzi Generation 40 chinotsigirana navakasukuwere. Vamwe vanofungidzirwa kuti ndeve Team Lacoste vakamiswa basa vanosanganisirawo vameya Justice Wadya Jena kuMidlands, vanoona nezvematongerwo enyika kubazi revechidiki kumasvingo vaBrian Munyoro uye mutevedzeri wasachigaro wedunhu reMidlands vaGoodwill Shiri. Vachadzamira vati titaure nemutauriri wedunhu remasvingo vaNdava avo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nyaya iyi vakatoionawo pamadande mutande.
Chokwadi nechokuti Blessing, iwewe neni takangofanana tiri kungozvinzwawo mumawhatsapp imo mune mumapepa. Chokwadi ndechekuti ivo vachadzamira vacho kana provhinzi yacho yemasvingo hatisati tamboona zvinyorwa zvabva kumusoro kuvakuru vedu.
Vanga vataura kuti vanounza tsamba idzi riini here kana kuti makangomirirawo?
Chokwadi ndechekuti tine mafambisirwo anoitwa tsamba mumisangano medu, asi iko zvinoizvi gwinyiso yedu ndeyekuti hapana tsamba yati yauya, asi tinozviverengawo mumanewspaper nemumawhatsapp imo mutazviona zvinenge zvirimo. Tinokuti tinyanya kutsigirana nokunyanya kuzemberana nechokwadi chinobuda mumapepa nomumawhatsapp chingaita sokuti chingapesa tatoya mitamura homutanda.
Saka vacha dzamira vari kushanda here kana kuti vambo mira vakamirira iyo tsamba iyi?
Isusu kana hatisati tawana tsamba chaizvo chaizvo nenzira dzinofanira kuva netsamba kwatiri kumusangano, tinoziva kuti vacha dzamira vari pabasa ravo, uye isusu tinogutsikana nebasa rinoshandwa navacha dzamira muprovinsi semukuru wedu. Hatina zvimwe zvatinoshoora pakati pebasa ravanobata mukati meprovinsi yedu.
Ko zvavari kupomerwa zvekuti aiwa vanenge vanga vachiita zvekusarura?
Vachadzamira ndii chairmani weMasvingo Province ine marudzi akawanda wanda mukati mayo. Saka kana mukaona munhu achivhoterwa nemavhoti akashowanda kudoro kuma 30,000 munoziva kuti manje manje vachangoita maelection. Haasi mavhoti anopiwa munhu ane rusarura iwayo. Kunobva nyaya isu hatikuzive, asi tingada kuziva kuti ari kunzwa nyaya idzodzo dziri kubva nepapi, isusu hatikuziva.
Imo nyaya yavanga vachipomerwa ari kunzi vanga vachinyanyodyidzana navamunangagwa.
Mumusangano medu mucomrade handizive zvangu, asi kuti handizivi kuti munonzwisisa here maoparo tinoenda musangano wedu. Musangano wedu unoti tinokudza vatungamiriri vedu. Musangano wedu unoti tinokudza vatungamiriri vedu vose. Saka handimungoti pane ungazonyatsokubatwa kuti uyu anokudzawa uyu anokudzawa. Vatungamiriri vedu vese tinovakudza. Saka vene vanenge vachikona kuzosarudza havo kuti uyu unokudza uyu unokudza uyu zvinenge zviri kwavari, asi vatinoziva nezvekuti musangano medu tinofanira kukudza vatungamiriri vedu.
Mutauriri weZANU PF mudunhu reMasvingo vaRonald Ndava vanga vari parunhare kuMasvingo, kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakambovesa chigaro wekomiti yaitsvagira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump rutsigiro kwekanguva kaduku gore rapera vaPaul Manafort, nhasi vapomerwa mhosva yekushanda kabisira nevamwe vakavengana neAmerica, kuviga mari kunze kwenyika uye kunyepa kuhurumende seimwe yenyaya dzakawanda dzekutsvaga nadzo rutsigiro rwevaimbo vemutungamiri weUkraine vaViktor Yanukovych. Komisheni inoona nezvesarudzo mukenya yazivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika iyi vari pachigaro vaUhuru Kenyatta vakakunda nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana musarudzo yemutungamiri wenyika iyo isina kupindwa nevanopikisa. Bazi rezveutano muHarare City Council rinoti uwandu hwevanhu vari muchipatara nekuda kwechirwere chetyphoid huri kudzikira panguva yokanzuru iri kuenderera mberi ichiongorora kutapuriranwa kwechirwere ichi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati vanhu vatatu vanogara kumatapi ndovachiri muchipatara mushure mekubatwa nechirwere ichi, pavanhu makumi matatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vachonzi vati kunyange hazvo uwandu hwevari muchipatara hwadzikira, vachagara vakagadzirira misi yose sezvo chirwere ichi chichigona kungonyuka chero nguva.
Musiti wevharari iye zvino tiri kune dambudziko rechirwere chetyphoid chakatanga masvondo apfuura mavirari apfuura. Iye zvino chakanyanyoungana kunzvimbo yekumatapi, tanga tichiona vanhu vakati wandei, asi kubvira paweekend yapfuura apa tiri kuona vari kuuya kuzvipatara vaakuenda vachidzikira. Vanenge varwarisa vari kuendeswa kuNazareth. Pari zvino kune vatatu chete vakaadmitwa muNazareth. Paweekend kwanga kuine vashanu. Izviri kurakidza kuti chirwere chiri kuenda chichidzikira.
Dr. Chodzi vatiwo chirwere chetyphoid chinonetsa kupedza musha wematapi kumbare sezvo kune vanhu vakawandisa kupinda vanotarisirwa kugarako. Vachodzi vati kumatapi kuri kugara vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri pachinzvimbo chevanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mana. Dr. Chodzi vatiwo maonero avo ndeyekuti vanhu vari kugara kunzvimbo iyi vabviswe vonogariswa patsva senzira yekupedza dambudziko dzikorechirwere ichi.
Vanhu vagari vari kumatapi vakawandisa. For the infrastructure iriko inofanonge ine vanhu about 2100 vanhu, but pari zvino pane 23,000 vazhinji vacho vari kuikokoko vana vane makore ari pasi pe 5 years ndo futi vanoita kuti vakabatwa nechirwere ichochecho vanokurumidza kudzikira ende kana vasina kuwana rubatsiro rinokurumidza ndo vanokwanisa kuzoshaya ivavo. Saka isusu seveutano kana tichiti veutano tikureva kuti vari kubva kudepartment of health kana kuministry of health hatikurudzire vanhu kuti vagare munharaunda yakadaro. Dai zvaibvira, dai zvaibvira vanhu vatobviswa zvavo pamatapi vatanga vawanirwa kwekuenda matapi iwaya, nekuti hachanyanyogarika, matoilets hasinyatsoshanda, mvura haisinyatsoya zvakanaka. Dai zvaibvira vanhu vambopuwa pamwe pekuti vagare, vapuwe mastenzi vavake kuti tiite decongestion area, ndokuti kumberi uku chirwere chisarambe chiuya unyanyanyanya kune nzvimbo iyoyo. Pavari ipapa hapana unyatsonaka, hapaite kuti vanhu vagare pasina zvirwere.
Mutauriri wekadzuru yeHarare vaMichael Chideme vatiwo kadzuru ine urongwa hwekubatana nerimwe bhanga kuti vavake pekugara patsva voputsa dzimba dzekumatapi. Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr Evans Bastara, vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti Zimbabwe ichiri kutambudzwa nechirwere chetyphoid chisingachawanikwi mune dzimwe nyika. Vachonzi vati chirwere chetyphoid chinoonekwa nekudzwa musoro, mudumbu, kupisa muviri kana kuita manyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mundadigwa.
Gweta riri kumirira nhengo nhatu dzeMDCT dzakarohwa kuchitungwiza masvondo maviri apfuura. VaDouglas Monzora vanoti mangwana vari kupinda mudare vachimirira vaDelma Amos Kaliati, muzvare Clara Panganai namuzvare Lucia Ruya. Nyaya iyi iri kunzwikwa kwamakoni kuchitungwiza kwakare. VaMonzora vanoti vaKaliati vakabudiswa muchipatara nemusi wemugovera. Vanotiwo mupurisa akarumisa vaKaliati nembwa akanzi auye kudare uko achapomerwa mhosva yemashandisiro aakaita imbwa pana vaKaliati. Tanonoka wande weStudio 7 abata vaKaliati yekuti tinzwe kuti vava kunzwa sei.
Handingati hangu pane zvakanemuipa hangu pahealth pangu, ndakarapa zvakanaka zvangu, ndezvizvisono hangu mapisi ndiri kumba, ndiri kutsemuka ndikata makumbo angu ese left and right, then ruoko rwangu rwakaoparetwa ndikaisiwa CD. Saka pane mishonga yandakapiwa zvangu yandikunwa
zvamanga muchinzi makachengetwa nemapurisa, kwakuri kuchengetwa kwokuti musapondwa kana kuti kwakuri kuchengetwa kwokuti muri musungwa?
Ndakachengetwa, ndaichengetwa zvinhu musungwa, ndezvaiitezvo. Saka zvakatondishamisa kuti ndingagove ndiri musungwa sei, ndakatorwa pamba nevanhu vakandichidhinepa vakaenda ndini kumba kwakanzira kwavacha vakandirova.
Munonzi makapara mhosva yechinyi kuti muende kudare redzimhosva? Vanhu vacho vakazikanwa here vakabatwa? Kana mukatarisa zvakaitika zvese izvi, munoona sekuti zvine kodzero here kuti murambe muchiita basa ramuri kuita?
Basa hariregeredzi kuti vanhu voda kuti paitika chitimo chakadai. Inini ndicharamba ndichiendera mberi, handibvire shure. I'm very peaceful nezvese zvese zvandinotaura, uye ndinotomira pashoko rangu, come rain come come. Ndikutoramba ndichitoriita and right now ndini mutongori kuganyazisi, nekuti anodhora ndiano makwasho. Jesu paaivengwa paivo pamuchinjikwa paenzisi akamboramba kudanii mwanakomana Mwari akati kuti Mwari Baba varegereeni kuti hapana chano nekuti vanhu vakuitaizvo hapana chano vaiziva kuti the good of them vangasambudai.
Avanga vari vaDelma Amos Kaliati nengo yeMDCT vachitaura vari parunhare kuchitungwizana. Tanonoka wande weStudio 7.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi wagumi guru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai Kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve, Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa, Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga, Kumashonaland East, endai ku Uzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central, Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavanengezi, Zvichavanerunde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyura Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva kwasara mitambo mina kuti makwikwa aya apere. Makero Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars ndiyo yave panhongonya pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Zvichitevera kurova kwavakaita Dynamos 2-0 muBaobab Stadium nemugovera. Mondoro Ngezi yave nemapoints makumi matanhatu yakaenzana neFC Platinum, asi madamburo apinda panyanga nemhaka yekukanda zvibodzwa zvakawandisa kudarika kugona kunenge kudada. FC Platinum iyo yanga iri pamusoro yadzikira mushure mekuita mangange 0-0 neHarare City. Kwatambwa mitambo makumi matatu, zvikwata zvina zviri pamusoro-soro petafura ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 60 points, FC Platinum 60 points, Dynamos 58 points, Chicken Inn 56 points. Muteveri weBlack Rhinos vaJapet Mombera vanoti mukombe wakananga kumhondoro Ngezi kana kuzvishavane.
Pakaipa because mangezi Ngezi ma FC Platinum ibo pakaipa bhora. Asi Dynamos tivane mukana. It means asi ndikondra FC Platinum Ngezi Platinum. Pane wane chatora.
Asi mumwe muteveri wechikwata cheDynamos, Muzvare Precious Mutandwa, vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kuvafambira zvakanaka mukushanya kwavo kuBaobab, Dimbare ichirimo mhondo yekutora mukombe uyu.
Ii nezvandaka ndakatarisira ka hazvisirizvo. Bati tichirimo hedu muresi, ndinovimba kuti mukombe uyu ndewedu.
Kunyange hazvo vakawanda vari kunongedzera Ngezi Platinum Stars, FC Platinum neDynamos sekunge ndidzo dzichatora mukombe uyu. Chicken Inn iyo yakanoita 0-0 neZPC Kariba ine mukanawo zvekare sezvo yakangosiyiwa nemapoints mana chete nezvikwata zviri pamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa biometric voter registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvota chinotanga munzvimbo dzakawanda pasina vanhu vakawanda vari kunyoresa. Utungamiri weZANU PF kumasvingo unotisa chigaro wavo akambomiswa basa nebato vaEzra Chadzamira vachiri pabasa ravo izvo zvoratidza kukura kwemakakatanwa ari muZANU PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Inyathela lezekhi liqakathekile kakhulu andimbona liqakathekile ngoba isikhathi esiningi kubanzima ukuthi sithole iproof of residence and kubanzima kuyabe kusidurela ukuthi ukhanyise usiya kuCommission of Oaths kumbusiye emapholiseni.
Uzulu wamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kweziphathamandla zeZEC ukuba ngabafakazi ngesiqiniseko ama-Commissioner of Oaths akuhlelo lokubhalisa amagama abavoti.
Laba abahlala kumalogensisi bandise ukuzifanela ngesikhathi kumasemikhona amathuba ukuthi bayefika njalo ama-ZEC offices azele wona kawavalwa. So sikuthathe njengokuthi njengoba khathesi phase 2 isisiyalanda uZulu kulokuthi uZulu ayilande.
Isigaba sesibili sokubhalisa abantu kugwalo lwabavoti siqale izolo kulabantu abalutshwana abazobhalisa. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elengezi Platinum Stars yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. I-commission ebona ngezokhetho eZEC sivunyelwe ukunikeza abaphathisa uZulu ukubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota amandla okunika isiqiniseko sobufakazi ukuba ngama-Commissioner of Oaths. Kuhlandla lokuqala kobulawayo kube labantu abaningi ababiselwe emuva ngenxa yokuswela ubufakazi bokuthi bahlala ngapi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
iZEC sicele kuhulumende ukuthi ivunyelwe ukunikeza abaphathisa uZulu ukubhalisa ukuvota amandla okupha isiqinisekiso sokufakaza ama-Commissioner of Oaths ukwenzela ukusiza labo abebesehluleka ukubhalisa ngenxa yokusweleka kobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngapi. Ihlandla lesibili liqale mhlaka 29 Mfumfu liyegqitshwa mhlaka 13 Lwezi. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC, uProfessor Welshman Ncube, uthe iBVR ngokwayo iyavikela ukuthi umuntu abhalise kabili, ngakho iZEC kumele ilalele izikhalazo zikaZulu isuse ukudingakala kwalobo bufakazi.
Akukhitshwe emthethweni lokhu ukuthi kube le-proof of residence. Kwenele nje ukuthi umuntu afike athi mina hayi ngihlala laphana ngiregista nini isikolo lesanayikho lapho engifuna ukuvotela khona eseduze kwalapho engihlala khona. Ngoba into eqakathekileyo kayisikho ukuthi utshengise ukuthi uhlala ngaphi. Into eqakathekileyo ukuthi umuntu angavunyelwa ukuthi arejiste kabili, ayirejista laphana lalaphana lalaphana. I-BVR le iyayenza ngenxa ukuthi uthathwe ama-finger ukuthi ungenelise ukuthi uregiste kabili ngoba ima-fingerprints akho abe vele senjani esekhona kucomputer. Yikho ke sithi thina akakulancedi ukuthi belokhu sithi proof of residence, proof of residence. Into eqakathekileyo ukuthi abantu bangaregisti kabili, ama-fingerprints ayakuqeda lokhu ukuthi kuregisteke kabili kathathu.
Ihlandla lakuqala lokubhalisa liphele ngeviki edlulileyo kobulawayo sokubhalisa abantu abayisilinganiso esedlula inkulungwane ezingama-35. Umnumzana Lungisani Moyo omunye obehluleke ukubhalisa kuhlandla lakuqala uthi inyathelo lezekhi lamukelekile kakhulu ngoba yena obesekhalele ukubhalisa ngenxa yokuswela ubufakazi obudingakalayo.
Indaba ye proof of residence ukufanele iscratch out because abanye singamalodge asila ama proof of residence ngoba amaphepha amanzi afikela kubo masitandi afikela kubo landlord bethu. And le ndaba yokuthi kuthiwa kube labo commissioner of oaths is a long process. Why andivele kuyabe kule photo yomuntu kuyathatha iphoto le fingerprint lesithupha somuntu. I think that's enough.
Ihlandla lesibili lokubhalisa liqala emhla ka 29 Mfumfu, kodwa indawo ezihlole iStudio 7 bezingaphithizeli okutshengisa ukuthi uZulu kobulawayo ulokhe engakhuthalelanga ukubhalisa ukuvota. Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uthe yena uyalithakazelela inyathelo lezekhi elokufaka o-Commissioner of Oaths ngoba yena obakhe ubufakazi balapho ahlala khona bungekho ebizweni lakhe.
Inyathela lezekhi liqakathekile kakhulu ngoba isikhathi esiningi kubanzima ukuthi sithole iproof of residence. Kuyabe kusidurela ukuthi ukhanyise usiya ku-Commission of Oaths kumbusi yemapholiseni. Ngakho-ke kulula kithi siyabe sizama ukuregister ukuthi bahle basi-authorize khonapho ukuthi kube lula kithi ukuthi siregister.
Umgcini sihlalo wezekhi uJustice Rita Makarau uveze ukuthi kuhlandla lakuqala izekhi ibhalise abantu abangaphezu kwesigidi endaweni ezizinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu. Ihlandla lesibili lizaqhuba kuye fika mhla ka 13 Lwezi, kuthi elesithathu liqale mhla ka 16 Lwezi kusiya ku 1 Mpalakazi. Elokugcina liyaqala mhla ka 4 Mpalakazi kusiya ku 19 Mpalakazi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje ihlandla lesibili lokubhalisa amagama abavoti eliqale izolo libikwa lisiba lenani labantu elithe xaxa kwezinye izigaba zelizwe nxa kuqathaniswa lababhalise kuhlandla lakuqala. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uvumelane leziphathamandla zenhlanganiso yeZEC ukuthi inani lababhalisayo likhuphukile ngoba indawo ababhalisela khona sezisebantwini.
Okwakhathesi abalandeli bethu baphansi ku-ground bekhanyekhanyela ukuthi kumenjani. Sizazama ukuthi sihlanganisa amakhanda njengenkokheli ukuthi lathi sike singene kuZulu phakathi sibone ukuthi kanti vele kuminjani, kuyahamba yini.
Sike sezwa iZEC isithi yona kungani kungconywana sokulabantu abanenganyana abayabhalisa ukuvota. Kungakuliqiniso yini lokho?
Kungaba liqiniso. Kwamele sazi ukuthi iZEC ithe ibhalisa ukuzalobisa ukuvota ifake ama-registration centers abo ezindaweni zamasabhabha nawe sithi yiwo aba-low density. So abantu abaningi abakade besiyavota izisebenzi kakhulu ngoba laba abahlala kuma-low density bandise ukuzihambela ngesikhathi uma sebethole amathuba ukuthi bayefika. Njalo ama-Z-Q offices avele wona kawavalwa. So sikuthathe njengokuthi njengoba khathesi phase 2 isisiyalanda uZulu kulokuthi uZulu ayilande.
Ingxaki ebezikhona ezifana lencwadi zobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi ke libona ungani zizaba ngcono yini kathesi lokusilela kwalabo abasayina ama-affidavit?
Hayi, ingxaki zengwalo zokuthi bahlala ngaphi zizabe zilokhu zikhona, kodwa sonke udaba lolu selihanjiswe komthethandaba sizama ukuthi siluqhuka komqhuke. Kodwa kakutho ukuthi nxa nengxaki lezilokhu zikhona kulabantu ama-commissioners azayisayina. Sikhuluma kungenje kobulawayo amagqwetha abakugcatshaphulu bazabe besiphathisa, amagqwetha lapho kusebenza khona upresident bakuhoshinini bazabe besiphathisa, ama-councillors bethu abameli bephalamenti babe khona. So hayi, sizazama ngeendlela zethu zonke ukuthi wonke umuntu onelungelo lokuthi abe ngu-commissioner aphathise ekubhaliseni lokho okwenzakalayo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulu.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelanda Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, Enorth, Lase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Mberengwa West, Le South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Isizalwane sakwelesi Sweden unkosazana Kirsty Palmberg uthe usephe uncedo lwesipho senjini yamanzi esebenza ngamandla elanga awesola. Kuzakhamizi zeChanyangugwe eGwanda, uPalmberg ukhuthaze izakhamizi ukuthi zithathe leli thuba ukulima ngamandla ukuze ziguqule impilo zemuli zazo. Uvusisizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba eseGwanda.
Unkosazana Kirsty Palmberg utshele izakhamizi zaseChanyangugwe ezansi eMandebeleni ukuthi yena kayisiso sinothi, kodwa wathi nitheka lapho ebona imifanekiso yabomama besibambene Garden Project bethwala inkonxa ngamakhanda njalo behamba umango omude ukuze bayethelela izivande zabo. UPalmberg ebekhuluma lapho ezophawula ngokusemthethweni ukusebenza kwalenjini yamanzi esebenza ngamandla elanga awesola esivandeni sesibambene Garden Project phansi kwesikolo seChanyangugwe embuthanweni obulezakhamizi osobhuka amakhansila kanye labantwana besikolo. UPalmberg uthi isifiso sakhe ukuthi omama balime izilimo abazazithengisa bathole imali yokuphilisa imuli zabo ukuze labantwana bakhule beziqatsha ngokulima.
Everybody has forgotten to talk about
into eyodwa nje abantu abakhohlwa ukukhuluma ngayo
is that you can grow vegetables,
ungahlanyela imbhida
and sell
tenise
and get money
uthole imali.
But the most important thing,
kodwa into eqakathekile kakhulu,
that you give your children and grandchildren the proud of doing this, getting this money from your own work.
Kodwa eqakathekile ukuthi wenelise ukunika abantwana ulwazi lokuthi wena wakwanisa ukubayenzela olunye ulutho.
Umnumzana Jackson Ndlovu owe Edward Ndlovu Memorial Trust onguye wathatha imifanekiso yabomama besibambene wayethumezela uPalmberg. Udiningi labomama besibambene ngomama abadala kakhulu abadinga ukuphathiswa.
Sihlangene namhla ke sikhangeleni leyo injongo yokuthi abesibambene kumele bakhule njengeminyaka yabo. I-average age yabo ngabona is about 72 years. Futhi ngabantu alokhe beswela ukuthi badle izinto ezingcono ukuze amukucongolozele ukuthi imizimba le iqine. Abanengi babo balabazukulu ababagcinileyo.
Omama besibambene balima izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi, ihanyanisi kanye lamakherot, njalo umgcinisihlalo wabo unkosazana Shuna Ndlovu wamukele lesi sipho ngenjabulo enkulu esithi bazasebenza gadalala.
Shuna! Isola le tanka le jojo isihlumise amandla emzimbeni
ingadi leyi sifuna ukuthi silime litho le yonke iwophi sithengise izilimo zethu sokungani labo zezani high school khona le labo manama ezibhedlela lebhodini babuye bazothenga khona apha ukuthi sithuthuke lathi.
Obe ngumhlonitsha kulumbuthano usibitha mfundo ezokulima untombi zakhe Mlilo. Yena ugcele obaba ukuthi bancedisane labo mama besibambene ukuze isivande sikhule.
Obaba namhla bakhona la, ngiyathaba ukuthi obaba bakhona. Kwezinye isikhathi nxa sihamba kwezindawo thina size sababona obaba abaningi. Bobaba buya nini lisekelo mama lisebenze labo. Libona ukuthi sizwe siyathuthuka ngoba akulamule ngelababa lo mama ikhona. So nxa sokuthutshwa mama emsebenzini obaba bengasakhanyi imule nalana sihamba njani ngaselaba ingasela mama.
Ichanya ugwe ingamakilomitha edlula ekhulu usuka edolobheni leGwanda ulubhekise ezansi. Njengazo zonke indawo zezansi yamandebeleni kayitholi izulu eliningi osekudale ukuthi kusungulwe indlela zokulima ngokuthelezela. Unkosazana Paul Mbeng uphinde wapha omama besibambene esinye sezikhwama zithungayo kanye lesibane sokusebenzisa lapho bethe gwaqa befunda ingwalo. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseChanya Ugwe eGwanda.
Kuhlelo lwe live talk lamuhla sixoxa ngehlandla lesibili lohlelo lokubhalisa amagama kugwalo lwabalelungelo lokuvota. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta wakwele Kenya nguye onqobile ukhetho oluphindiweyo elizweni ngemva kokungemukelwa kwempumela yakuqala. Phakathi kwabancintisileyo abathoba minwe mbili, uKenyatta uthole isilinganiso esikhulu sabavotileyo abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye ngemva kokade emphikisa kanzima uRaila Odinga womanyano wamabandla aphikisayo ekhalale lolu khetho. Ele Pakistan liqwayise ele Melika ukuthi kuhle ukukhulumisana lamacele wonke kulokuzama ukubamba ngamandla amanye amazwe ukuthi enze intando yeMelika empini yase-Afghanistan. Kwezempilakahle omunye waphatheke emkhankasweni yokulwisana lokumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza umqondisi we-Citizens AIDS Survival Trust iCAST u-retired Brigadier David Chiweza ukhuthaza ukubanjwa ngamandla kukaZulu ukuyahlolwa ukuba balalo na leli gcikwane lobahatshi. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Abohlangothi lolu bathi kodwa bebheke ngelokhozi ilihlo umbumo wezehlakalo zabahlaselwa yilesi sihudo se-typhoid. Umqondisi wohlangothi olubona ngezempilakahle kumunicipal weHarare uDr. Prosper Chonzi uthi kunje bathathu kuphela abasesesibhedlela phakathi kwabangamathumi amathathu balabo abatholakala belesi hudo se-typhoid abayizakhamizi zeMathapi. Kodwa uDr. Chonzi ethi lanxa kube lokwehla kwenani lalabo abalokhe besesibhedlela bezohlala belungiselele isikhathi sonke njengoba ungoqhamuka njalo nje lumkhuhlane.
We have had a few cases from outside Mbare, from Hopley, from Budiriro, but all those are what you call epidemiologically linked to the cases in Mbare. These are people that came most of their time in Mbare, either trading or just doing business in Mbare. So they contract the disease, they go back to their suburbs.
Sakunanzelela ukuba laba kungabantu abachitha isikhathi esiningi besemzini weMbare ngezizathu ezimbalwa okubalisa ukuyadinga okuthengiswayo lokuphatheka kumabhizimusi ehlukeneyo. Basebe uthathela ke lumkhuhlane bese bebuyela lapho behlala khona sebelawo. Kungakho uZulu weHarare azi ukuthi umkhuhlane osabalala lula yiloba yisiphi isikhathi. Okwakhathesi singani siyanqoba kulempi yokulwisana lalo mkhuhlane. Silethemba lokuba kuzoqhubeka ngaleyo ndlela.
UDr. Jones uthi kunzima ukusiqeda isifudo endaweni yemathapi emzini weMbare njengoba kuyindawo ehlala abantu abaningi kakhulu. Kolunye udaba oluphathelane lezempilakahle, omunye wabaphatheke emikhankasweni yokulwisana lokumemetheka kokuthelelanwa kwegciwane lengculaza, umqondisi we-Citizens AIDS Survival Trust CAST, u-retired Brigadier David Chiweza, ukhuthaza ukubanjwa ngamandla kukaZulu ukuyahlolwa ukuba balalo na loba hatshi igciwane lengculaza ele-HIV njengalokho okwenziwa kweminye imikhuhlane efana lendingindi. Lokhu uChiweza ukutsho embuthanweni wokwethula inhlanganiso yakhe eweteleni yeMonomotapa eHarare kunsukwana isanda kwedlula, ethi le yiyo kuphela indlela engaphathisa ekuthini umuntu wonke azi isimo sakhe, kuthathwe amanyathelo okumsiza isikhathi sesekhona, hatshi kuvumela uZulu esiyahlolwa ngokuthanda kwakhe. Obona ngezokuhlolisiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeNational AIDS Council NAC, othi lokho lilungelo lomuntu ukuyadinga usizo esibhedlela okubalisa ukukhetha ukuyahlolwa igazi kuba lilegciwane nalo bahatshi. Umpofu ethi kungalesi sizathu beqhubeka beziqhelisa inhlelo zabo emizameni yokufinyelela wonke umuntu ofisa ukuhlolwa okubalisa ukubalanda endaweni lapho kusebenzela abangatholakali lula ababalisa abaphila ngokuthengisa imizimba olwe-moonlight testing.
Kulabo abasebenza ntambama singathi ngama sex work, siyasebenza logaja lwe home affairs esingathi thina amapolisa, ukuzama ukuthi bonabo abantu labo nxa kusenzakala bachiye wona lo msebenzi, kodwa njalo nxa kusenzakala babone ukuthi bavikelekile wona lo msebenzi.
Umeli wesigaba seBhinga North edale lePhalamende engomunye wamalunga akukomiti yedale lePhalamende ekhangela ezempila kahle, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uthi akavumelani lokubanjwa ngamandla kwabantu ukuba bahlolwe igazi.
Uma singathi thina kasibambeni umuntu wonke ngamandla ukuthi kahambe ethestwa HIV, hayi kuhle sibili ngabe kuthiwa khona izinto zonke zilingene, ngabe kuthiwa konke kuhle kulungile kuleli lizwe, bekungaba kuhle. Kodwa ngicela ukuthi ukhangele ukuthi eZimbabwe kusese lokuthi umuntu angaziwa ukuthi ulegciwane le-HIV and AIDS. Uba lalokhane sikuthi bakuthi kwini ngesikhiwa, istigma.
Uthi bekungaba ngcono ngabe labo abakhankasela ukuhlolwa kwabantu ukuba balegciwane baqinisa umkhankaso wokuthi ugatsha lwezempilakahle lwabelwe imali eningi.
Bese sikhangela futhi okwesibili ukuthi khona lokhu ukwelatshwa kwegciwane kuleli lizwe, siyakhala sikhala ngokuthi uhulumende unika imali eningi emapholiseni ekuhambeni kukamongameli esiya phandle kwelizwe ukwedlula imali ayifaka ku-health sector. Ngaqala uhulumende efaka imali, angafaka imali, kuyabeke sokulungile ukuthi mhlawumbe angabava abantu ngamandla.
Okwakhathesi eleZimbabwe kalibabambi ngamandla abantu ukuba bahlolwe igazi, ngoba isekelo sombuso sikubeka sobala kuba kulilungelo lakhe umuntu ukwenze njalo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akusizi lutho ukuhlola abantu bese beswela imithi yakhona, ikanti bekungaba ngcono ukukhankasela ukuziphatha kwabo lokusebenza indlela zokuzivikela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu leNkezi Platinum Stars yilo eselihlezi phezu kwengalane emiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lamachumi amathathu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana beNkezi Platinum sebele miklomelo ngamachumi ayisithupha ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leDynamos ngethukanya ngomgqibelo endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lalo elile miklomelo ngamachumi ayisithupha kodwa lihlohleka lutshwane kuleli Nkezi Platinum. Iqembu le-FC Platinum yilo ebelikhokhela engalaneni yemiklomelo phambilini kwemidlalo yangempelaviki, kodwa lirhwithwe ngelengezi ngemva kokuba ngutshikilobhanqale leHarare City 0-0. Kundawo yesithathu kule qembu leDynamos lona eselitshiwa ngemiklomelo emibili liqembu lengezi kuTL Chickenini lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amahlanu lesithupha. Kusele imidlalo emine ukuba imidlalo iyefika komlindo uyacina, njalo intatheli zindaba yezemidlalo uNation Dlovu uthi inkatha izawela loba yiliphi phakathi kwamaqembu ezimbamgodi iNkezi Platinum kanye le-FC Platinum.
Ngokubona kwami iNkezi yalonyaka ikasilaga Premier Soccer League ingathathwa ngelinye lamaqembu ahlanganisela eleNkezi Platinum lele-FC Platinum. Imbangela ngeyokuthi amaqembu lawa yiwa phezulu njalo okwakhathesi adlala kuhle. Umdlalo abazawudlala bebonke yiwo ozatshengisa ukuthi ozaba ngumanqoba ngubani.
Wake wadlalela iqembu le-Cholocho Roderick Jecha Mufutsa uthi yena iqembu le-FC Platinum lilakho ukuphakamisa inkezo nxa kukhangelwa ukuba lawa maqembu adlale njani lo nyaka.
Masikhangela ama-statistics e-Premier League this year kuma-teams aku-race, i-FC Platinum ilama-lose angu-2 kuphela. Singakhangela iNkezi Platinum ile-6 ama-lose. So kukhanya ngani i-FC Platinum iza kuthatha i-championship. Wesi badlala leNkezi kuhomu yabo, bangawina khonapho sibe ne-advantage.
Ngaphansi kwengalane impi yokusinda ekugunyulweni layo ivutha amalangabi, njalo ngaphandle kweqembu leBantu Rovers lona okusegcekeni ukuba seligunyuliwe, amaqembu abalisa iCholocho, iWange kanye leShabane Mine okuyiwo ahlezi endaweni yezine ezingaphansi kwengalane, alokhu elawo amathuba okusinda loba nje leCholocho kuzamele lenze izimanga ukuba lisile ngoba kumele linqoba kuyo yonke imidlalo yalo elizayidlala lamaqembu agoqela amabili alwisa ukuphakamisa isicoco athi yele FC Platinum kanye lele Chicken Inn. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Usuku lwesibili olomdlalo wesibili ohlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lele-West Indies lufike emaphethelweni. Iqembu le-West Indies litshaye ama-runs angamachuma isikhombisa lathoba munembili 78 lilahlekelwe ngumdlali oyedwa. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-West Indies likhokhelwa ngama-runs angamakhulu amabili lamachumi amane lethoba munembili 248 njengoba eleZimbabwe ku-innings yalo yakuqala libuthelele ama-runs angamakhulu amathathu lamachumi amabili lesithupha 326. Lo mdlalo uqhubekela phambili kusasa enkundleni ye-Queen Sports Club koBulawayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjing.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
When it says here, care to sell it as a sense of don't know. What?
You were the most impulse in my heart, baby bamba lava. And you can out your sandwa, I'm missing again. If a sign is great, bitch, I'm new to blue. The only person wanna build the baby girl is you. A baby bamba lava. And you can out your sandwa. Run it there.
You put no way, no way, so my baby.
Prophetess, before we breathe, smoke and meditate. A baby girl, that's a rasta culture. Baby girl, in the Kuda, and if it's a Kuriga, a Baba Nazis and Lassa, me.
You wanna wear no way to my baby. You wanna wear no way to my baby.
Ngifuna wena baby ingoma kaSankomani sigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba zethu. UZulu wamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kweziphathamandla zeZEC ukuba zibe ngabafakazi besiqiniseko esithile amaCommissioner of Oaths. Isigaba sesibili sokubhalisa abantu kugwalo lwabalelungelo lokuvota siqalise izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande silethiya ke kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.